zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri chivabvu 25, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 10 nevana kana kuti 14 ndo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa votarisirwa kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samora Mashau naJulius Nyerere muHarare. Zimbabwe yobatana nenyika dzose dzemuAfrica kucherechedza zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 chivabvu gore roga roga. Guru kotaro zvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vonanga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekubvumisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 10 nevana kana kuti 14 ndo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose hwakasvika pazviuru 30 nezvisere zvine 600 nemakumapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 38,696. Vanhu vafa kusvika pari zvino vakaramba vari pachiuru nemazana 576 kana kuti 1586 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu chiuru nezana rimwe rine 30 nevapfumbamwe kana kuti 1139 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, kuchitiwo vamwe zviuru zviviri nemazana 40 nevapfumbamwe kana kuti 2749 vachibayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru 633 zvine 400 nevashanu kana kuti 633,635 vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira covid-19 munyika yose. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vari kutarisirwa nhasi kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatove panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samora Mashau naJulius Nyerere muHarare. VaMunangagwa vakazivisa kuti izvi zvaizoitwa pazuva reAfrica Day uye chiitiko ichi chiri kuuyawo mushure mevhiki rekucherechedza tsika nemagariro evanhu muZimbabwe kana kuti Cultural Week yakatarwa neNational Arts Council of Zimbabwe neUNESCO sezuva rekucherechedza kusiyana kwetsika pasi rose kana kuti World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Vaimbove mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari vanoti nyaya yekuveza zvinhu zvinozosara zvichiratidza kuti pane imwe nguva sevanhu taive tiri pachidanho ichi zvakakosha zvikuru.
Kudasezvo ndisina zvangu kudzira muhokunzwisisa chiitiko chacho, asi manzwisira andinoita nenyaya yezvivezwa izvi ndofunga kuziva kwatinoita chero vanofamba nzvimbo dzakawanda, nyaya yezvivezwa zvinovezwa nevanhu kunyange zvinonyorwa mumatombo vamwe vanozva inonzi roku atiya nezvimwe zvakawanda zvingava zvinyorwa kana mitambo, zvose izvi zvinotaura mararamiro ari kuita vanhu nekubudirira kwavanoita muupenyu hwavo. Saka nyaya yokuveza zvinhu zvinozosara zvichitaridza kuti pane imwe nguva sevanhu tanga tiri pachidanho ichi zvakakosha zvikuru. Ndosaka muchiona tiine mamuseumu zvivako pazvinochengeterwa tsika dzedu, maart gallery zvinochengeterwa pfungwa dzedu dzatinofunga Saka hindi nukona kuti nyere kusukiza zvinhu zvakaita sezvizvi inyaya yakanaka. Chandika tadza hangu kuziva kuda urongwa hwacho chaiwo nokuti handina ruzivo kuti urongwa hwacho hungava hwakamira sei. Asi muono wokuti tive nezvivezwa nezvinyorwa nezviitiko zvinotaridza mafambiro atirikuita savanhu chinhu chakakosha zvikuru.
Vakawanda vamari vakutarisa zvinhu zvakawanda nemaziso zvematongerwo enyika. Pane mukana here wekuti vanhu vaisewo iyo nyaya yekuiswa kwechivezwa iyi mune zvematongerwo enyika?
Vanhu vanogona kutarisa matongerwo enyika sezvamunongoziva kakuti matongerwo enyika hapana paanosiya. Asi isu sevanhu vanonyanyofarira zvavo zvetsika namagariro avanhu. Kunyange pakapinda zvematongerwo enyika kana kusapinda zvematongerwo enyika, asi chokwadi chinofanwa kuti chivepo ndechokuti tikasava nesevanhu zvinhu zvatinosiya isu vapenyu nhasi semasiyirwa atakaitwa mukatarira masvingo ezimbabwe vanakami kana zvimwe zviya zvakanyorwa pamatombo zvinonzi marock art atinoona kuna anamurehwa uko kunzvimbo dzakangopararira Zimbabwe yose, muchaona kuti zvinhu izvozvo ndo zvinotaridza kuti sevanhu tiri kufamba takananga kupi uye tine midzi yedu inobva kwatiri kubva. Saka matongerwo enyika zvinogona kupindwa, asi hazvisii chokwadi chokuti kuti tiite zvinhu zvakanaka pamusoro petsika dzedu chinhu chinosimudzira nyika yedu zvikuru.
Havanga vari vaimbi vemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaElvis Mari vari parunare kumasvingo neStudio 7. Zimbabwe nasi iri kubatana nenyika dzose dzemuAfrica kucherechedzwa zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 Chivabvu gore roga roga kucherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Union iro rave kunzi African Union. Izvi zvakaitwa musi wa25 Chivabvu 1963. MuZimbabwe zuva iri riri kucherechedzwa kuburikidza nekukumikidzwa kwechiumbwa chambuya nehanda muHarare. Iri zuva rinofanirwa kupembererwa nekuzivisa kubatana kweAfrica, kushanda pamwe, unyanzvi, matambudziko pamwe nebudiriro. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira Africa kubudikidza netsika nenhaka kana kuti Arts, Culture and Heritage Levers for Building the Africa We Want. Vaimbo vemukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vaOkay Machisa vanoti zvakakosha chose kuti Zimbabwe ibatane nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica, asi nyika idzi dzinofanirwa kukoshesa kodzero dzevanhu vadzo.
Ndinoda kukorokotedza Zimbabwe ichipindawo mukupemberera zuva reAfrica, tichida kungonyanya kutarisa kuti imo muAfrica muZimbabwe medu tiri kunyanya kufara zvakadii kana kuti tinonyanya kusuwa zvakadii. Chokutanga ndechekuti tinoda kungotenda kuti ndiro zuva reAfrica Day rinoda kucherechedza zvikuru kusungunuka kwevana vemuAfrica kusanganisira nesu vemuZimbabwe kuti takambenge takapambwa asi tii takazowana kuzvitonga kuzere. Saka mukuzvitonga kuzere ikoko mune matambudziko atinosangana nawo mamwe anosiririsa zvikuru zvimwewo zvinofadza. Tikatarisa kudivi zvatinonyanya kuziva isu zvemahuman rights kana zvekodzero dzevanhu, tinonyanya kuwana zvikuru tichishushikana nokuti kurarama kwevana vemuZimbabwe mazuva ano inyaya yekuti une chauviri, une mari here. Kana usina mari zvinoreva kuti hapana chako. Upenyu hwevanhu vemuZimbabwe izvezvi tichitarisa kurarama kwavo hwakatsikira zvisingaiti. Vamwe vanoti kune chinonzi pachirungu happiness index. Saka tikatarisa kufara kwevana vemuZimbabwe tichipemberera zuva irori rinonzi reAfrica Day, tinotarisa kufara kwavo kuri kwakaderera zvikuru. Saka ikurudziro yangu yekuti pane zvinoda kuitika kana zvinenge zvichiitika kuhurumende, vakwanise kushanda zvakasimba zvikuru kusumudzira upenyu neraramo yevana vemuZimbabwe, tichitarisa kuzvikoro, tichitarisa kuhealth, tichitarisa chekudya.
Kwa panyaye kwa zero zevano, nukutinu gamu Afrika imomu, wa mwajichema uti zimwezi urumende zemu Afrika, ziri kutaza kule mengeza kwa zero zevano.
Icho kwa di kuti kwa zero zevano, doo panemu simpoti we kuti nyika yone kwe kuti ili kukone, re kufamba shakanaka, kana kuti ili kukamina, kana kuti ya katoko na masha mchote ya katoko kapasi. Saka tika tarisa isusu mnika edu ya Mzimbabwe, kwa zero zevano, zichiri atsati zanya atsoshi kapatingati varukuru kutiti urumende edu iliku wacha izo chaezo kuti ichegeteze kwa zero zevano ende kwa zero zevano zino nye kuwane kwa shukuru nema policies atino isa mitemo ya tino pasa mitemo ya tino chinja shukuru kumbiro ya mitemo shaka ungo wanda wanda saka zino uone kwa izo zezo nika ino pini wakana isu wapachikero pakuti iliku koz iliku cherecheza kwa zero zevano kushika pakadi mitemo ipi inoita kuti vanhu vagare zvakanaka vagare vachifara mitemo ipi iri kutyorwa nevanhu veichisa ya mitemo yacho mitemo ipi iri kutyorwawo nevagare vemunyika macho saka tikatarisa munyika medu memuzimbabwe iko zvino tine matambudziko ekuti vanhu vanga vachichema chema nenyaya yeamendment number 2 iyo yakazopedzisira yakapasiswa yava vemutemo zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vanyunyute imomo zvinotarisa kuti ndo zvimwe zvinhu
Vanga vari vaimbuwe mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights VOK Machisa vari parunare muHarare ne Studio 7. Madzimai anoita zvekupenda mifananidzo kana kuti batik nezvimwe vachitengesa kana visual arts mudunhu reManicaland ari kukumbira hurumende kuti vabatsire sezvo vave kutatareka mushure mekunge mabasa avo akanganiswa nechirwere cheCOVID-19. Madzimai aya akataura nemusi wesvondo pakupera kwemazuva manomwe ekucherechedza tsika nemagariro evanhu kana kuti cultural week yaiitwa nyika yose. Loida Moyo anotipanya inotevera.
Mumwe ari uchema-chema nemamiriro aita zvinhu ndi amai Joyce Sunguru. Vanoti chirwere cheCOVID-19 chakavavharira mikana yakawanda yekusimudzira mabasa avo.
Zvinhu zvakamboendeka zvikatifambira zvakanaka. Tichiendesa zviro zvedu kuatigarari. Atigarari aititengesera zvinhu zvedu. Inini ndakatomboendawo paranapu ndikatovino 50 madhora zvinonde mabhondi. Ndikatombohwinawo ndikapuhwawo mari kuatigarari. Ndakati meshikwara akati number 2, mai matanga akati number 1. Kuati garariko. Saka zvinhu zvaito tifambira zvakanaka zvekuti tikaisa zvinhu zvedu zvaitengwa. But izvozvi tikandai kuendesa. Chinogara chiriko hakuna. Kuti aso uya acho hakusisina achauya kotenga. Saka zvinhu zvacho zvinezvi hazvisi kutifambira ba. Tinotogadzirisa kuti zvitange kuti tange zvekusumuka. Zvinezvi hatisi hatitozvina nepekutangira ba.
Amai Ellen Gova avo vanochengeta nerera. Vanoti kunyangwe upenyu hwaoma havazi kuzosiya basa iri.
Kasiya ni udika nange anu. Ndikati fanda muno kwa muno mutakubva kuenda kuti ndakwenda kotenga zvinhu kwa use ati kuti gallery. Kana kuti ndakwenda kwa ati gallery. Zvikashoma. Asi ma tourist anofamba aya. Mukaisa zvinhu zvenyu munoziva kuti achasvika kwa ati gallery ende zvava zvishakareruka nguva yacho iyona izvi tsari zvakuti zvapinda mukati menguva yekuti ndakuti kufamba kwacho nenyaya yeCOVID zvinhu zvakunetsa. Saka ndiyo nyaya iri zvinhu hazvisi zvatifambira zvakanaka ende kwati gallery kwacho izvozvi hatina chataka chiriko baizvozvo chatakaendesa nenhau yekuti tatisi kuchatoita bange kushaya mishonga.
Vanoti vachiri kunetsikana nenyaya yekushaya mari yekutenga mishonga yekupendesa uye zvimwe zvinodiwa mukuita mabasa ose avari kuita. Amai Gova vanoti zvimwe zvavanopenda zvakaenda kunze kwenyika zvikavabatsira vakawanda kunyanya madzimai. Mumwe mugari wemamutare vaWashington Chikukwa vanoti mune zviri kupendwa pane mifananidzo yakawanda yemadzimai ayo vanoita mabasa akawanda nekudaro vanofanirwa kupembedzwa.
Tichisimbisa zvikuru madzimai edu mukati menzvimbo ino mwava kuManicaland ririko Veranda Gallery kune basawo reculture rakaitwa nemaartist echirume zvichiendana nenhingi ne culture yedu inobva uno kuma Netherlands paneo ma artworks ma art pieces sculptures ma paintings ma mixed media zvakangosiyana siyana zviri imomo zvinoenderana nechinyi ne culture yedu art and craft.
Muzvare Elizabeth Musha, mukuru weNational Gallery of Zimbabwe Mamutare, vanoti vanodada nemabasa emadzimai zvisinei nekuoma kwakaita upenyu munyika panguva ino. Svondo rekuremekedza magariro netsika dzevanhu kana kuti Cultural Week rinoitwa neNational Arts Council of Zimbabwe gore roga roga, apo pasi rose rinenge richipembererawo zuva rekuremekedza misiyano patsika nemagariro evanhu pasi rose, kana kuti World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Gurukota rinoona nezvemitambo netsika Muzvare Kesti Coventry vakati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kudada nerudzi rwavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tirukutarisa nyaya kuparara kwa chirere che COVID-19 munyika. Uye mchirongwa che kubaya wanu nomba. Urukuro hii, iruku itika panguwa yoturo bare kwekwe. Razoke ya rapa chirongwa che kuti vanu wa gari muzimba kana kuti lockdown. Nekuda kwekuwa ni kwa kwe mando ye chirere che COVID-19. Iriku uraya vanu waka wanda ku India. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity, rave kunzi African Union. Muri Zimbabwe, musakangana kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano.
Tokutarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepa naure Herald rine musoro wenhau unoti mutongi mukuru weMatare Chief Justice Luke Malawa wadzoka pabasa zvichitevera kupikiswa kwakaitwa nehurumende mutongo wedare High Court wairambidza kuwedzerwa kwemakore avo pabasa. Bepa naure padande mutande reZim Morning Post rine musoro wenhau unoti nhengo yeparamende yebato reMGCT yakapinda pasi peurongwa hweproportional representative amai Priscilla Misahera Mbwemishonga. Vari kutarisirwa kudomwa semumiriri wenyika kuGeneva vachinzi vari kutoitiswa zvidzidzo zvekuve mumiriri wenyika izvozvi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNational Guard emuAmerica anotarisirwa kubuda muWashington DC kutanga nemuvhuro mushure mekuchengetedza muzinda weUS Capitol kwemwedzi ingada kusvika mishanu zvichitevera kurwiswa kwemuzinda uyu musi wa6 ndira. Mapoka enhau akasiyana-siyana anoti vakuru vemauto muMali nemuvhuro vakasunga mutungamiri wenyika iyi pamwe nemutungamiri wehurumende mwedzi mishoma vachangopinda mukutonga. Masangano enhau eReuters neAgence France Press anoti mutungamiri wenyika vabando nemutungamiri wehurumende vamokta owani pamwe chete negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vasoleimani dokore vakaendeswa kukamba yemauto iri kunze kweguta guru renyika iyi reBamako. Yave nguva yenyu vateereri yekutitaurira mega zvamunofunga.
Tchau, tchau.
Norco, Cape Town, Rokani Pashuga, Pasimba, Panunzi, Pazumba, Motifari Christian Namati, Motifari Kuna, Nalita, Kuama, Pam, Tim, Rapun, and Tapu, Nana, Yoko Namati, Alamo, Brad, Pam Namati, Pam Diabo, and I'm the road to.
Magadiko pa Studio 7 wanamko majonga kande miri magadiko senyu ini tutaota waraona we kuti government kutara uti wanunga watenge sesirimuwa shao kujembi ini nandibumirani na Jesus pane nawe yakaitika 2015 baba wangu inini wanonzi wachipunza kumudzuko wakatenge sanzungu dzao kujembi jembi yakawabira mari ichiti yasenda mari panamba dzisiridzo saka urumende tukona kuti ine uori wakanyanyisa wakaifambira mari iyoyo asi hapana chakabuda vatengesa pajmb yepakoti kwakumudzi wakasvikira pakuenzi endai kuHarare kumen jmb iyo iri muna Samura Mashere hapana kana chakabuda vaingonzi endai uko kudzamara mari yese yapera saka tikuona kuti uori wacho huri kutoenderera saka ngavaregedze kuda kubira varima vachititengesai zvirimwa zvenyu kujmb kubva kurima kutanga muna January kusvika December murima anenge akataisira zvirimwa zvake opedzesera futi wabira ndatenda hangu ndini mai Leslie ndiri kuno Cape Town
mangwanani mangwanani pastudio 7 inei ndikaitwawo mai Ruarashi ndiri muno Mpumalanga ndinodawo kutaura panyaya yemabhinya anoita kwedu kwamutare uku isusu akuru emapurisa akataura kuti zvamuri kutaura ndezvemanyepo hamuna mabhinya muno mamutare manyikaland yese kwese kubva kunaana chipinge rusapi hondi nyanga kwese kufamba mabhinya nemamutare mutauni saka izvozvi pane chiitiko ichi chazobva kuitika mudanga mvura chemukadzi akatora mwana mukadzi yanga akapfeka gemezi saka ini Studio 7 tirikukumbirisai kuti mutaurawo nevakuru vemapurisa vomamutare kuti zvamuri kuti kunyepa hakuna mabhinya imi muchitaurwa nevanhu isusu tisiwo maziso avo emapurisa tisinobatsirana nemapurisa kuona zviri kuitika munzvimbo handiti saka ivo kana vachizoti tiri kunyepa hazvisirizvo isusu tichizviona zvichiitika vanenge vachireva kuti kudiniko todawo kuti tibatsirwe ipapo
makadii pastudio 7 ndoda kuti ndipindure pane mukomana ari kucape town kana mukoma wangu ari kucape town vataura mashure ekuti hurumende yesouth africa iri kuomesera mazimbabwe pakuti hani haichabvumi mapepa ekuzimbabwe kumatruck drivers kuti vatanga vari mapepa emusouth africa wokudrive matrucks iri idanho rinongotaura chete kuti south africa iri kutsvaga mamezures ose ekuisa patable kuti irestricte huwandu hwemazimbabwens anopinda kusouth africa vachinoita mabasa izvi zvichikuudzai kuti dzokerai kumba kwenyu munogadzirisa nyika yenyu nokuti hakasi kekutanga and hasizvo zvekutanga harisiro danho rekutanga ratorwa nesouth africa friends pabhodha kuita sei asi chinondishamisa ndechekuti hurumende yesouth africa yeanc inenge ichitsigira hurumende yavamunangagwa handidika ichitsigira hurumende yavamunangagwa asi ichipanisha nekuomesera vanhu vari kutiza kushungurudzwa nehurumende yekuzimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa vari kutiza vanhu kuno magariro nemariramiro hasi kuite kuti munhu anotora mutemo woisa muhomwe woita wokumba kwake woita womubhedhroom make handidika nyika haichafambi zvakanaka zvinhu zvese zviri kuenda mudondo hapana chakanaka hapana chiri nani munyika unoona kuti vanhu vanoshaya zvekuita kusvika pakuti tekiteki nekuvigwa kwamugabe chaiko chaiko kuti ngaafukunurwe mugabe avigwe patsva aite sei mugabe aita sei siyai kaarara zuro rani makamubvisa papaomugari munozvigona chandinoda kukurudzira vana vemuzimbabwe vechidiki vazhinji vose kana vari mudhaispora dzukai muregistre kuvhota ndatenda hangu
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchiudza zvamunofunga pane zviri kuitika toda kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudzi mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose Asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga. Chirongwa ndechenyu imi vateereri veStudio 7. Kutaro zvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakasimuka nezuro vakananga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Urwu rwendo rwekutanga rwavaBlinken kudunhu iri senhumwe yeAmerica yepamusoro-soro. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana nemakurukota eIsrael, Palestine pamwe nevemudunhu iri apo America iri kuedza kuona kuti runyararo rwabudirira muGaza. America inoti yakazvipira kushanda nehurumende yePalestine pamwe neUnited Nations mukuona kuti vakawirwa nedambudziko wavana rubatsiro muGaza pamwe nekuvaka zvakare nzvimbo iyi. Rwendo rwaBlinken kuMiddle East ruchavasvitsawo kuEgypt iyo yakayananisa Israel nechikwata cheHamas chemuPalestine. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, chabatwa chizora cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vachaosi muchineripi mutama kuti tinzwewo pfungwa dzavo parwendo urwu.
Kutaura chokwadi, pane manganga akaoma andione vaBlinken vachibudirira mukutaura nemapato ari kukwikwidzana kuburikidza nenyaya yehondo yakaitika pakati peiyo Israel neHamas. Tiri kuona kuti ipopotora gara kwemakore nemakore zvinonetsa, because tinoona kuti rinosanganisa nyaya dzezvechitendero. Saka nyaya dzezvitendero dzinonetsa kugadzirisa kuburikidza tichishandisa nzira dzematongerwo enyika.
Asi vakawanda vanga vachiona kunga America inokwanisa kunge ichipodza hondo irimo sezvo iri inodyidzana zvakasimba neIsrael. Zvii zvamungataura muchitariso tichitarisawo ukama hweIsrael neAmerica?
Ichokwadi kuti vanogona kupodza zvazvinoita zvakafanana nekuti unenge une chipfekwa chako chatingati mutarauzi kana kuti kamburuchuzu kayakai. Kubva kaita pakanowani pakachiwani pakachibvaruka wobva waisa chigamba. Ndo zviri kuitika parwendo ruchaitwa nevaBlinken kuti vachangonisa chigamba, asi kuti zvigadziriswe zvinoda matanho akasimba, matanho anobatanidza nyika dzose dzepasi kuti dziise musoro pamwe chete kuti chii chaizvo chiri kunyanyonetsa pakati peHamas neIsrael kana kuti pakati peIsrael nePalestinian Authority, kuti zvigadziriswe kuti vaone vachigadzirisana vagovatwa vachirarama pamwe nepamwe padivi nepadivi senyika dzinozvimirira.
Tinoonawo kuti nyika dzakaita seEgypt dzanga dziri dzimwe dzenyika dzanga dzichiyananisa pabopoto irori. Zvii zvamungatarisirawo kuti dziite parwendo rwaBlinken irworwo?
Inyaya yakanaka yekuti President al-Sisi vari kuwanikwa vachibatsira kuti vaunze kupodza hondo yanga yamuka pakati peHamas neIsrael. Nekuti tikaona munharaunda iyo yekuMiddle East, Egypt ine masimba akati kuu uyezve inogona kuteererwa neIsrael. Nekuti tikatarisa Egypt neIsrael ndo nyika dzinonyanyodyidzana neAmerica muMiddle East pamwe chete neSaudi Arabia. Saka Egypt inogona kuteererwa neHamas nePalestinian Authority pamwe chete neIsrael zvichiburikidza neiyo United States of America.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato rePatriotic Zimbabweans Party vachaosi muchineripi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza zviri pamutemo chivezwa chambuya nehanda icho chatovi panzvimbo pachinofanirwa kugadzikwa panosangana migwagwa Samora Machel naJulius Nyerere muHarare. Zimbabwe yobatana nenyika dzemuAfrica kucherechedzwa zuva reAfrica Day iro rinopembererwa musi wa25 Chivabvu gore roga roga. Gurukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vonanga kuMiddle East zvichitevera kutanga kushanda kwechibvumirano chekumbomisa kurwisana chakaitwa pakati peIsrael neHamas nechishanu chapfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@viewwenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewwenews.com. Ndiri mu Washington DC, ndini Jonga kandemiri ndichitimoswera zvakanaka vateereri.